mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 18/2023 makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti, yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Hurumende yeSouth Africa yakawedzera kushanda kwemagwaro eZimbabwe Exemption Permits nemimwe mwedzi mitanhatu.
Iwo somukuru wakagamuchira zvinhu zvedu chandingazovabvunza ndechekuti vari kuzviona zvichiitika kutaura kwavo uye vane zvavari kubika mugapu ravo
sangano reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions ZCPSTU rakasangana nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kumuzinda weState House
Kuya kwa G-Todd kwakanaka zvikuru sezve nyika yakatarisana nematambudziko etsaona dzinoramba dzichingowanda pamugwagwa weZimbabwe.
United Nations yotumira nhumwa inoona nezvekuzvichengetedza mumigwagwa kuZimbabwe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi. South Africa yawedzera nemimwe mwedzi mitanhatu kushanda kwemagwaro eZimbabwe Exemption Permits kana kuti ZEP mumashoko kuvatori venhau kurukota rezvemukati menyika muSouth Africa vaAaron Motsoaledi vakati mumwedzi mitatu inotevera hapana zvisvarwa zveZimbabwe zvichasungwa kana kumanikidzwa kudzokera kumusha nenyaya yemagwaro aya. Vati hurumende yeSouth Africa inoti yazviitira kuti zvisvarwa zveZimbabwe zvikwanise kunyorera kuti zviwane mamwe mavhiza nekukumbira kumbogara munyika iyi zviri pamutemo sezviri mumutemo wekugara munyika iyi kana kuti Immigration Act. Magwaro aya ange achitarisirwa kupera musi wa30 mwedzi uno. Zvizvarwa zveZimbabwe zvinodarika zviuru zana nemakumi manomwe nemasere kana kuti 178,000 ndizvo zvine magwaro eZAP. Hurumende inoti zvizvarwa zveZimbabwe zvinosvika zviuru gumi kana kuti 10,000 zvange zvaudza muzinda weZimbabwe muSouth Africa kuti zvinoda kudzokera kumusha kusvika pari zvino. Utungamiri wesangano remubatanidzwa unomirira vashandi vehurumende reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions ZCPSTU nemusi wechipiri wakasangana nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kumuzinda weState House kwavakasvitsa zvichemo zvevashandi vehurumende zvavanoda kuti zvigadziriswe nechimbi chimbi. Izvi zviri kuuya panguva iyo vashandi vehurumende vakazivisa mwedzi wakapera kuti vaomerwa zvekuti havachakwanisi kuenda kumabasa nekuda kwekushaya mari dzekufambisa danho rinogona kukanganisa mashandiro ehurumende. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi remutungamiri wenyika sezvo takundikana kubata mutauriri wavo vaGeorge Charamba. Asi Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukuro navadzatsunga pamusoro penyaya iyi.
Ndada kuziva vateveri venyu kuti sangano reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions rinoandiro sangano rinounganidza vashandi vose vanokora mari yavo kuhurumende rakasangana nemukuru wenyika Comrade D.D. Mnangagwa kuState House tikatupawo nhunha dzedu maererano nezviri kuitika munyika zvikuru panyaya yezvemari nemihoro yedu inoonekwa iyo yava nedambudziko rokuti haichakwani mapurize ari kukwira reki kungokwirawo zuva nezuva zvese izvozvo takataura navo vakati vari kuzvinziva takataura nezvimwe zvimwe dzimwewo nyaya dzedu dzevashandi zvinoitirana nekuti titaure dzinoenderana nezvekuti GMC Day yachipera tawanawo collective bargaining takangotaura zvinhu zvakangosiyana siyana zvinotidzidza savashandi ivowo somukuru vakagamuchira zvinhu zvedu chandika kutoka kuziva ndechekuti vari kuziona zvikuitika zvitaura kwavo uye vane zvavari kubika mugapu ravo saka tatiriona kuti vashandi vaziva izvozvo kuti takasvidza nhunha dzedu kuthe highest office munyika and tinotarisira kuti kuteera kwenguva zvinhu zvatakataura izvozvo mendeiitikaita kuda iri chichindi nekuti ima zvinaumira zvakanaka asi tinoona sokuti pane gwara richabuda nehurumende kuti ione sekutaura kwavo kuti tione kuti zvinhu zvedu zvaitirani
chii chakaita kuti munange kumutungamiri wenyika tichiona kuti mune mukana wekunge muchisangana negurukota pamwe nemusangano wenational joint negotiating council
zvinoitika mukushanda kwatinoita dzimwe nguva yose kuti tinotanhaurirano kwemujnc uko toteerana mari yekuti kuda inogona kusvitsawo pachinhano chiri nani kupa40 kana a40 yatinge tichipotaura iya mari yatapuwa 250 usd topuwa nertj tozoona kuti tichinobuda imomo tatondodini mari yahaisina chaitambototenga totodzokerazve etorana tingodzokera tichita sebhasikiti ratizai rinoti kurinorunduduka kurinorukwa hazvibudi saka takaona kuzvikerevo vakuru vatinenge tichifanirwa kunge tichitaura navo vekubazi iroro guru rehurumende rinoona nezvavashandi naivowo vanenge vapererwa saka vanenge naivowo vakatotipaurokwa fadzo yavo yekuti tisangane nemi tinomutanga navo tivazivisevo zvidi zviri kudiisa ndosaka takatora gwara iroro
vashandi vehurumende vakazivisa kuti havachakwanisa kunge vachiramba vachienda kumabasa yatingati incapacitation zvamira sei pari nhasi
inii zvandinongoziva zviri kuitira incapacitation kana chiti incapacitation haisi kuti isu takadana strike inyaya yekungoti takazivisa mushairi kuti taonawo zvinhu zvisingachafambi pabasa vamwe vangachakwanisi kuuya kumabasa nemazuva avaiuya azive kuti zvinhu hazvisina kubuda zvakadii zvakanaka hatina hedu mafiga hatinawo kana kuti dorondo tingataura kuti zvikuitika zvakadai zvikuitika vasiri kuuya vangani vanouya vangani izvozvo hazvisi zvozvo zvatinokwanisa kutaura nezvazvo asi zvatinokwanisa kutaura nezvazvo ndezvekuti ini semushandi ndinoonawo zvichindigozhera kuenda kubasa chero zuva saka tichangoonawo patinokwanisa kuinda patisingakwanisi kuinda ndongorega vono kuti ndinenge zvisina zvikwanisiro zvekuti zvinda kuisa kwani
avo vange vari munyori mukuru mumubatanidzwa wezcpstu vadavid dzatsunga vari parunare muharare najonga kandemiri westudio 7. Munyori mukuru wesangano reUnited Nations anoona nezvekuzvichengetedza nekudzivirira njodzi mumigwagwa vashen todd vakashanyira mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa kustate house nezuro vachibuda mumusangano uyu vatod vakati zvakakosha kuti zimbabwe igadzire migwagwa vakarumbidza zvikuru zviri kuitwa navamunangagwa vakatiwo vakazeya nezveongororo yekuedza kuderedza njodzi dzemumigwagwa yakaitwa nebazi rezvekutakurwa kwezvizhinji vakati kuti zimbabwe ikwanise kuzadzikisa chimwe chiga cheunited nations panyaya dzekuderedza nezvikamu makumi mashanu kubva muzana njodzi dzemumigwagwa panosvika gore ra2030 zvakakosha kuti paite mushandira pamwe pakati pehurumende masangano akazvimirira vatori venhau vatyairi nevamwe traffic safety council of zimbabwe inoti vanhu vashanu vanofa pazuva rega rega munjodzi dzemumigwagwa muzimbabwe zvakapa kuti united nations iuye kuzobatsira hurumende kuderedza njodzi mumigwagwa hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemukutakurwa kwezvinhu vafelix mona kuti tinzwe divi ravo mumakore gumi anotevera uwandu hwevari kufa huri kutotarisirwa kuwedzera zvakapetwa katatu mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mukuru wesangano rinomirira vanofamba nemabhazi repassengers association of zimbabwe paz vatafadzwa goliati kuti tinzwe zvizhinji
Kuuya kwa Todd kwakanaka zvikuru sezve nyika yakatarisana nematambudziko etsaona dziri kuramba dzichingowanda pamugwagwa weZimbabwe uye zvakare Zimbabwe yakaita rombera rakanaka rekuwanawo grant kubva kuUN rekuti iite tsvagurudzo yezvimwe zvezvinhu zviri kuita kuti tsaona dziwande munyika. Isi takazvitarisa tinoona chiri chinhu chakanaka zvikuru kuti nyika ibatsirwe kuti inge ichideredza tsaona vachibatanidzawo nemamasangano akazvimirira akafanana needu nevamwe maprivate sector kuti vave nechekuita nekuti zvakaonekwa kuti tsaona dziri kuurayisa vanhu vakawanda zvikuru zuva nezuva kudarika chirwere chemukondombera.
Matambudziko ari kukonzerwa netsaona muri kuonawo imi ndeapi?
Kuderedza tsaona kwakanaka zvikuru nekuti mhuri dzakawanda dziri kusara dzisina variritiri vatinoti mabreadwinner, zvine zvinoita kuti vamwe vana vaite masuit kids kana kuti zvigunduru nekuti vanenge vafirwa nevabereki mutsaona, vanosara vachitambudzika zvikuru.
Saka iko kuderedzwa kwetsaona mumigwagwa munyika kunobatsira nenzira dzipi?
Takaderedza tsaona senyika zvinotibatsira zvikuru kuti vana vamwe vanongombeya mbeya mumastreet, vamwe vanenge vakafirwa nevabereki nekuda kwezvikonzero zvetsaona kana zvimwe, asi tsaona ndiyo ine nhamba huru iri kuita kuti vana vasare vasisina variritiri.
Tarisewo mabatiro ari kuitwa nyaya dzetsaona idzi nehurumende senyika ndezvipi zvamunoona imi sekuti ndizvo zvikurukuru zviri kukonzera mavanga munyika?
Tsaona zvinotorera hurumende mari yakawandisa kana dzichinge dzaaitika, kunyanya vanhu vanokwara mutsaona. Zvinodhura kurapisa munhu akuvara mutsaona, anoda zvinhu zvakawanda zvikuru kana achirapwa. Munhu anenge ashaikira mutsaona anongobatsirwa otobva atongovigwa. Zvakare nyika inorasikirwa nevanhu vanoziva mabasa, vakadzidzira mabasa kana vachinge vafira mutsaona.
Avo vange vari mukuru wesangano rinomirira vanofamba nemabhazi rePassengers Association of Zimbabwe, PAZ, vatafadzwa Goliati vari paRunare kuHarare neStudio 7. Danho reSouth Africa rekuda kubvumidza mutungamiri wenyika yeRussia vaVladimir Putin kupinda munyika iyi kunyangwe vari kunzi nesangano reInternational Criminal Court vasungwe kwavanenge vaenda vachipomerwa mhosva dzehondo muUkraine umo vari kurwisa. South Africa yakanyorerana chibvumirano neICC chekusunga vanenge vachidiwa nedare iri. Asi nekuda kwekudyidzana kwayo kwakasimba neRussia, nyika iyi inoti vaPutin vakauya kumusangano weBRICS uchaitirwa munyika iyi haisi kuzosunga vaPutin. Asi vamwe vemapato munyika iyi vanoti vaPutin vanofanira kusungwa vakapinda muSouth Africa. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata muongorori wezvemagariro evanhu vaRuben Tendai Mbofana kuti tinzwe maonero avo.
Zvatove pachena kuti South Africa iri kutora matii, yakambotanga hayo ichida kunyepera nyepera kuti aiwa isu hatina divi ratakarerekera tiri pamukati pakati vaya vanonzi unaligned movement, asi chokwadi chakubuda pachena. Kana tichida kutaurira chokwadi, kana ini ndichiti pane vanhu vaviri vari kurwara, ini handina divi randakarerekera, asi umwe wacho pavaviri apa akazobatwa nemhosva yaapara, inini ndinofanira kutobatsira kuti asungwe, ndekuti apa paparwa mosha. Kana wakuti munhu ndakudzivirira gororo iroro ndakutodzivirira munhu arikupomerwa mosha, ndotomupa kwekupotera, ndotomupa pekuvanda achivanda mutemo yaachikora. Hakusisiri kuti handina divira ndakarerekera, zvatobuda pachena kuti pane wandiri kusapota pane varivira. Saka South Africa yatobuda pachena kuti yasarudza divira iri kuda, yasarudza divira Russia.
Ipapo mungato batsirewo nevateereri vanodawo kunzwisisa mutemo wacho weimmunity uyu unoshanda sei.
Mutemo wediplomatic immunity unoshanda pakuti unodzivirira vaya vatingati vanenge vachishanda mune imwe nyika vakamirira imwe nyika, kana kuti vatingati pachirungu maambasada kana kuti madiplomati. Saka kana padai kwakuri kuti pana ambasada wekuRussia ari kushandira ari muSouth Africa, ochikora mitemo yemuSouth Africa imomo, anogona kunzi uyu haasungwi nekuti akadzivirirwa nediplomatic immunity. Asi hazvisiri izvo zvatiri kuona pana Putin. Putin vari kupomerwa mhosva dzekutyora international law. Arrest warrant yavakapuwa yakabva kuInternational Criminal Court, inova iyo dare gurusa pano pasi. Saka zvadonho ratorwa neSouth Africa iri hapana zvarinoreva sekuzvisisawo kwatinoita mitemo iyi.
Saka ukama hwave kuratidzwa neSouth Africa pakati payo neRussia uhwu hunoisiya imire
dzakatobvobuda dzekuti South Africa kutotengesera Russia zvombo zvekuti ende chinouraya zvezvarwa zvekuUkraine zvisina kana mhosva yadzakapara. Saka makaona nyika yakuita saizvozvo mudunhu medu munomu mekuchamhembe kuAfrica, yakutopinza region yese, dunhu rese mudanger. Ndekuti zvinogona munoziva maworld war akarwirwa yatinoti mafirst world war, second world war, yakanzi iworld war nekuti nyika dzimwe idzi dzanga dzaakupindirawo dzaakutorwawo kumativi enyika hombe dzacho dzairwisana kuna naEurope ikoko. Saka even ana Rhodesia nevamwe vakatorwawo muworld war ndekuti vairwa kudivi rwemaBritish. Saka ndo zvakutozotyisa izvi nokuti kwakanzi kwakuita world war. South Africa inotozobatanidzirwawo nekuti inenge yakutonziri kudivi kweRussia.
Muongorori wezvemagariro evanhu vaRuben Tendai Mbofana vange parunare kuHarare neStudio 7. Tombotarisa zviri mumabepanhau anhasi. Bepanhau reHerald rine nyaya yekuti Zack yaudza mapato ari kuda kukwikwidza musarudzo kuti atumire masignature evatungamiri vatatu vebato iri uye vamwe vatatu kubva kumatunhu kuti vasaine magwaro ane chekuita nesarudzo vakamirira mapato avo. Bepanhau reChronicle rine nyaya yekuti mugwagwa wekumatsvobana unobva kumupopoma Avenue kusvika Nketa Avenue uchambovharwa kwemavhiki matatu kuti ugadziriswe. Bepanhau repadande mutande reInternet renewzimbabwe.com rine nyaya yekuti vaitai makombe vakaratidzira vari vega muHarare vakarohwa zvakaitisa nemapurisa vakamiswa pamberi pedare nezuro vakatenda mhosva dzavari kupomerwa kusanganisira mota kufamba uye nekuva nepfuti. Vanoti vakaita izvi sezvo vakange vari kunetsekana mupfungwa nekurambana nemudzimai kwavari kuita. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Studio 7, Studio 7, nesenyuro yatinofarira makadi nevashamarari nevateereri mese makadini zenyu kwese kwamuri matema nenyika. Taidawo kuti Munangagwa aedze kutsanangura maererano nekuzvisunungura kwatakaita kana kuti takasungirirwa sokutaura kwaanoita kuti takazvisunungura. ED ambomirawo ataure achitaura kuti uziyano hwerudhija nezimbabwe ndohupi chazvakanakira utongi hwezimbabwe, ndohupi chaachakaipira utongi hwerudhija, ndohupi achitsanangurira vanhu. Handisi kuda ziyambe ziyambe, ndoda iye mbune ED atsanangure pamberi pavanhu sezvo ari ane mbume yekutaura pa TV maoveta achiteerera achinzwa kuti zvino mutsauko here kana kuti hazvina mutsauko. Tatosungirirwa pano kusunungurwa.
Kwazivai pastudio 7. Zvakaoma. Zvakaoma, regai nditaurewo nyaya yavakimbo muhadhi. Vakimbo muhadhi vava kumanikidzwa manje kuti vasiye basa nekuti vakarira nevakadzi vakawanda. Vakimbo muhadhi pavakadzi vavakarira navo, pane here underage? Pane here mwana akanga asina kubva zera vaakarira naye? Nezuro ndizuro vamunangagwa vakabuda nyaya dzavo kuti vakabata mwana chibharuwa vakachengeta uya asati asvitsa 18 years. Nyaya yacho mukaitsika-tsika mukainyarara. Nhasi wavakembo muhadhi wava ukufanira kuti asiye basa kuva munangagwa vakarege kuburuka pachituro pavakabatwa nenyaya dzavo vachiwenga ndivachiwenga naivowa nenyaya dzavo kufuti vachiwenga. Vanhu havanavo here vakadzi vakawanda vachingosiya vachitora vamwe vamwe vachisvika pagugwa rovoko vachivarambidza kundorapiwa? Asi nhasi nekuti ndikembo muhadhi unofanira kusiya basa. Varume itai zvinhu zvisei nevanhu vezanu.
Makadii kustudio 7? Kurudziro yangu apa ndakanangana nevanhu vari kukwikwidza upresidendi, aya anozi mapresidential candidates a2023. Apa ndiri kutaura ndakamira saanalyst kuti vese vari kukwikwidza upresidendi ngavamekeshiwa kuti vakamira sei pachavo. Vanodiwa nevanhu here nekuti mari yakawandisa, $20,000 a lot of money. Saka regai vanhu vaviri vamunangagwa navachamisa vamire vari vaviri nokuti ukaisa mari yako ipapa uchida kuvakupidza vanhu vaviri avo muri kutambisa mari. Batai mazi iwavo, muri kutambisa mari. Is better kunodonata 20,000 iyoyo kumacharitable organizations than kupidza vanhu vaviri vavo unonge uchitambisa mari yako. Ndatenda.
Makadii zvenyu pastudio 7? Ini ndinonzi John Petsai, ndiri kutaura ndiri kuno kusouth africa. Semuna August ndiri kuuya kunyika kuzovota. Ndinoti ini dai tambobatana semazimbabwe tavhota, vaya vanoti vhota haiverengwa vanenge vachinyebera navanhu kunze haizvizike haijiike. ZANUPF yakadyirwa 2008 havana nekutomba anonza maresults acho nekuti vanga vadyiriwa. Saka vanotodyika, handitinovhota. Tibvise mabhinyaya aya, mabhinyaka aya aiwa havana kugadziswa pachigaro ichi nevanhu. Vakatoita zvekushandisa pfuti kubvutira mugabe chigaro ichocho. Saka imi ngativhute neuwandu hwedu tibvise mabhinya aya ari kubhinya zvese, marobhas ari kurobha neupfumi hwenyika vachitora goldi, vachitora zvipi zvese. Iyo ndova neupfumi chete, vachinosiya zvese kune dzimwe nyika.
Ndokukwazisai mese vashamari vestudio 7, mese mutsikadome master. Ndinokumbira mhuri yezimbabwe tibatane. Ndinonzwa vanhu vazhinji yete kwanzi zvakafanana, tivhoti zvakafanana, ndokuti tinobirwa. Munobirwa nekuti mwene akati une 4, umwene une 2, kauti une 3, muri padhuze nekubatana. Saka unokwanisa kuti asi purezidendi wedu anoramba ichitaura kuti kana warima rima pakakura, unoda kurya, unorima nepamakudo, unoda kudya, unodya ukaneta. Saka tivhoti, tivhoti neuwandu hwenyu tione kuti zvinoita sei. Ndonguva yekupedzisira iyi nekuti sinzi vakangotipromisa kuti tichazodai nekudai, hapana kana 1 watiti kwazi 90 days nyika inokanaka. Zvo zvinopani 5 years. Ko pesa panonga chete chachada kumbotiitira chii? Chichada kuti vachatiitira. Ngatipepuke. Makamanza mashoko akataura mumiriri wezimbabwe amate madanda ichitaura ichiti vanhu vezimbabwe ngatipepuke. Mwana wezimbabwe pano zimbabwe haakodzeri kuti ashungudze mwana wemuzimbabwe kana chiri chisvarwo chezimbabwe. Asi nekuti achiti chisvarwo chemuzimbabwe chine kwanisa kushungurudza sezvinoita munangagwa. Tatendangu purezidendi, hambai makati simbisa, makasimbisa vana venyu nevanorasika.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika munyika. Tinokukurudzirai kuti mazwi enyu asarebesa kuitira kuti vakawanda vawane mukana wekuburitswa pamhepo. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. vaimbova mutevedzeri wemutungamiri wenyika yeAmerica vaMike Pence nezuro vakazivisa zviri pamutemo kuti vange vapinda musarudzo dzebato ravo remaRepublicans dzekutsvaga achamirira musarudzo dzemutungamiri wenyika gore rinouya. VaPence vakashora vaimbova mutungamiri wenyika vaDonald Trump vari kukwikwidzawo musarudzo dzemaprimary idzi vachiti havafaniri kuvhoterwa sezvo vachida kuzviita sevari pamusoro pemutemo. Mamwe madzimai emuSudan ari kupomera mauto ari kurwisana munyika iyi mhosva dzekuvabata chibharo. Hondo iri pakati pehurumende yechiuto nechimwe chikwata chemauto chakaipandukira chinonzi Rapid Support Forces. Zvikwata zviviri izvi zviri kunakurirana nyoka menyu pakuti ndiani ari kubata madzimai nevasikana chibharo. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Kubvira kwemasango muCanada kwave kukonzera njodzi yekusvibiswa kwemweya wekufema munyika iyi nematunhu akawanda muAmerica, vanhu vachikurudzirwa kugara mudzimba kunyanya vana, vakwegura nevamwe vane zvirwere zvekutadza kufema. Moto uyu unonzi wapisa mahekita anopfuura mamiriyoni manomwe kuCanada mugore rino. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata chizvarwa cheZimbabwe vari mukuru wesangano reZimbabwe Economic Movement Dr. Divine Mafa kuti tinzwewo mafungiro avo.
Moto unopisa, unopisa miti, unopisa dzimba, unopisa masango edu ese, unopisa makomo, unopisa upenyu hwedu kana tikasangwarira. Nekuti kubakidza moto kukonzera mhuka dzichitiza musango dzichipinda mumba dzenyu, kukonzera kuti miti yenyu yese itsakatike musare mave negwenga, kukonzera kuti mvura isanaye manairo ainge achifanira kuita, zvinobva zvachishanduka. Zvonzi pasi parwa nenyundo, pasi pashanduka, pasi hapachisina zvapange pakaita, hapachanai. Toenda kung'anga, toenda kunotsvaga vadzimu vedu kuti konai pasi hapachanai. Kochi asi tiri kutadza kuzvitarisa kumeso, tiri kubakidza moto.
Ndoda kukudzorerai kuhofisi yenyu sachiremba. Moto iyi inokanganisawo vanhu nenzira dzipi munyaya dzeutano?
Mweya watinofema uyu hauchafemeki kuno kuAmerica nemhaka yemoto iwoyo uri kuitika muno muCanada. Zvirwere zvemapapu zvatowandisa. Vakweguru vari kufira mumba. Moto unopisa, moto unouraya. Ndo zviri kuitika kuno. Mvura inonetsa kunaya nezvatanga takajairira. Nokuti kana mvura inga ichinaya muna August inenge yakuzonaya muna September, tatochinja, tashandura pasi. Asi tanga tajaira kuita zvatanga tirikupedza nenguva yatiri kuita izvozvo zvatiri kuita, upenyu hunoshanduka tikasatamba zvakanaka nemoto.
Zvimwewo zviri kuvhiringwa nemoto uyu ndezvipi?
Moto uri kupisa Canada wadzinga mhuka, wasvibisa mudenga kusviba kunge pasi patoshanduka. Moto wapisa zvokuti kuona hakusi kuoneka, kwaita kunge husiku. Vanhu vari kutobakidza mwenje pakati pezuva nekuti moto wapisa mashizha, hutsi, mweya wokufema, mapapu eharawa ari kutadza kufema, vari kufira mumba.
Nyanzviwo dzepasi rino dzinoti izvi zvine chekuita nekusanduka kwemamiriro ekunze, munoti iwo nazvo izvi?
Iye zvino kunaya kwemvura kwava kutoshanduka. Yanga ichinaya muna August yakuzonaya muna December, upenyu hwatochinja. Nekuti kana tichigara tichingopisa pisa pasi panobva parohwa negwenga, mhuka dzedu dzoshaya chikafu chakakwana, nzara yobva yatouya zvamusati mamboona imi. Moto dai vanhu vaimboziva kuti moto unopisa,
Mutungamiri wesangano reZimbabwe Economic Movement, Dr. Divine Mafa, vari parunare kuTexas neStudio 7, vabva vatisvitsa kumagumo echirongwa chanhasi ndokuoneka indini Evans Zininga, mosarana mutungamiri Nkomo achikupai nhau dzeisindebele.